taona judge justice Kwenda abachi dismiss a case ya Obadiah Moyo abavanwa former minister of health abachiti nyaya yavo mamirira ngekaita pakunyorwa yenge sina kumira zvakanaka and ayanga isinga buditsi kuti vanga para mhosva yakaita sei ndosaka judge vazopa mutongo uyo vachitasa mapepa acho akanyorwa nemapurisa akazoiswa kucourt achinzi anga asina kumira zvakanaka and ndosaka pazoitwa mutongo uyo wokukwasha pachirungu this charge.
Mutongo uyu unorevei
process yekukuta quash charge i process inoitwa kucourt na judge Magweta apokana ne kunyorwa kunenge kwakaitwa iyo yatingati charge sheet nyaya yacho yedzimosva. Saka charge sheet inenge yakanyorwa munyororo wokuti kuda unenge usingabuditsi nyaya yacho zvakajeka kuti ivo vanenge vachipindura vachidi kudi. Saka ndosaka high court yazopa mutongo iwo kuti manyorero angakaitwawo nyaya iyi pama charge sheet yayo panyaya pama paper ekucourt angakusina kumira zvakanaka.
Vamasiye, tingati vaObadiah Moyo vakawanikwa vasina mhosva here?
Izvi hazvo hazvirevi kuti vaObadiah havana mhosva. Iri kunzi vaunzi vakapara kumisuse 60 million iyo inyaya yekuti kana mapurisa akada kuita basa rao nemazvo vanofanira kudzokera zvekare vononyora mapepa anozoenda kucourt anganzi charge anonyatsa kubuditsa mhosva chaiyo chaiyo yakanangana nevaObadiah.